Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu chikumi 7 2019, nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupindigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara churu chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo shanu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mwedzi wapera dzichipomerwa mhosva yekuronga zvekupindigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives dzapiwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara churu chemaRTGS dollars pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitora mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nevasungwa ava vanoti vatatenda mombeyarara vesangano reCitizens Manifesto vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanyasha Frank Mpahlo vesangano reAmnesty International Zimbabwe vagamuchirai mukura vesangano reCommunity Tolerance and Development pamwe namuzvare Farirai Gombonzvanda vesangano reRosaria Trust mutongi wedare vatawanda Chitapi vabvumburudza nyaya yehurumende vachiti hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzevanhu zvikuru sei mapurisa paanosunga vanhu. Vachitapi vashora mapurisa nekupamba makombiyuta nembozha nhare dzevasungwa isina magwaro anovabvumidza kuita izvi uye nekutadza kuudza vasungwa chikonzero chekuvasunga panguva yavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo. Mutongi ati kunyange hazvo vasungwa vasina kukumbira dare kuti riture kuti masungirwo avakaitwa ari kunze kwemitemo, vasungwa vane mukana wekuendesa hurumende kumatare kuti varipwe. Vachitapi vati vasungwa ava vabhadhare churu chimwe chete chemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa ari pedyo nekero dzavakanyoresa kudare. Vachitapi vatiwo hapana humbo hungavhiringidzwe nevasungwa sezvo vakatorerwa mbozha nhare dzavo pamwe nemakombiyuta panguva yavakasungwa sezvo zvinhu izvi zviri mumaoko ehurumende zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Macondition apiwa ndeyekuti mumwe nemumwe wavo abhadhare machuru chamadhora emuno muZimbabwe. Mumwe nemumwe wavo agare pakero yaakapa kumapurisa kundo pashanga achigara. Zvakare vasavhiringidze vafakazi vachauya kuzonzwa nyaya iyi. Kana kuvhiringidza umbowo huchazoturikwa pamberi pedare.
Vabhamo vati vafara zvikuru nemukana wapiwa vasungwa ava kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights Amai Rose Hanzi vati vafara nezvaturwa nedare panyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu vakati mapurisa anofanira kuona kuti atevedzerawo zviri mubumbiro remitemo mukuita basa rawo. Zvichakadai chikumbiro chevamwe varwiri vekodzero dzevanhu vaviri avo vanoti muzvare Stabile Dewa naamai Rita Nyampinga avo vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa nemuvhuro mudare repamusoro. Hurumende inoti vasungwa vese ava vakapinda musangano kuMaldives wakarongwa nerimwe sangano rekuSerbia rinorwira kodzero dzevanhu rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Kwainoti vasungwa ava vakadzidziswa zvokupandukira hurumende vashandisa futi diki nzira dzekutiza nadzo kusungwa munguva yekuratidzira pamwe nekuita zvechitororo. Asi vasungwa ava vanoti havana mhosva yavakapara vachiti musangano wavakapinda waive wakanangana nekurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inge yave nedhora remuZimbabwe gore rino risati rapera. VaMnangagwa vataura mashoko aya apo vange vachibatsira mukuchenesa nzvimbo yeSouthly muHarare. Vatiwo hurumende yagadzira zvirongwa zvichaita kuti Zimbabwe ive nemari yayo nekuti nyika haingabudiriri kana ichishandisa mari yekune dzimwe nyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati izvi hazvisi kuzoitika gore rino nekuti pane zvinji zvinofanira kuitwa Zimbabwe isati yaparura mari yayo itsva. Dr. Kanyenze vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu havana chivimbo nemabhanga uye nehurumende nekuti Zimbabwe payakamboita mari yayo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo.
Hurumende yakasowimbisa vanhu kuti havaunzi mari yemuZimbabwe kusvikira upfumi hwenyika hwagadzikana. Zvakare muchayeuka kuti vana vemuZimbabwe vanoshushikana chose mukangotaura nenyaya yemari yemuno, nokuti mari yemuno inonetsa. Nokuti nguva dza2007-2008 vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawanda chose. Saka naizvozvo hapana kuvimbikana nemari yemuno muZimbabwe. Vanhu vemuno havavimbi nemabhanga, havavimbi zvakare nekuda kwekutaurwa kwenyaya iyi, nokuti zvinovarangaridza zvakaitika muna 2007-2008. Ndosaka hurumende yanga ichitaura kuti haiunzi mari yemuZimbabwe vasati vanyatsogadzirisa zvinhu. Pava nekuvimbika nemabhanga.
Iko kugadzirira kuti pauye mari yemuZimbabwe kungatora nguva yakadini?
Inoenderana nokugona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika isu pachedu. Tikagona kukurumidza kuunganidza mari yatachitaura iyayi inodzikamisa mari iyoyo inonzi muchirungu foreign exchange reserves, ndo zvinofanira kunge zvichiita, ndo zvinoratidza kuti magadzirira kuti mugashire mari yemuZimbabwe. Zvakare zvinofanira kunge zvichienderana nokubata kuti vanhu vemuZimbabwe vange vaine vimbiso nemari yavo yemuZimbabwe. Saka zvinotoda kuti tiite zvinhu zvinopa vimbiso kunu vanhu kuti mari yavo inenge yakachengeteka kana tichishandisa maZimbabwe dollar. Hatichadzokeri zvakare kwatanga tichingoita kuya kungopfinda mari pamari yacho isina kutsigirwa nechinhu. Saka zvinotoda kuti mutange mataurirana nevanhu, mutange maita inonzi muchirungu nation building measures. Zvinhu zvinodiwa kuti vanhu vave nevimbo, vave netarisiro yekuti mari iyi imari ingashandiswe, imari ingaite kuti vachengeteze pfuma yavo mairi. Pari zvino hapana vimbiso iyoyo.
Avo vanga vari mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ichamboenderera mberi sezvo musangano pakati pehurumende yeZimbabwe neSouth Africa panyaya yekuti Zimbabwe ikwereteswe mamwe magetsi nenyika iyi uyo wange uchifanira kuitwa svondo rino wambomiswa sezvo kwave negurukota idzva rezvemhando dzemoto kuSouth Africa iro rati rinoda kanguva kekumbofema. VaGwede Mantashe ndivo vave gurukota rezviwanikwa nemhando dzemoto kuSouth Africa. ZESA ine chikwereti kuMozambique neSouth Africa chinosvika mamiriyoni makumi masere emadhora. Reserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kuedza kubatsira ZESA kuti ibhadhare imwe mari pachikwereti chemamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kuEskom. Eskom yave nemakore ichitadza kubhadharwa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu aya nezesa, izvo zvakapa kuti imire kutengesera Zimbabwe mamwe magetsi. Ukuwo kambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company iri pasi pezesa inotiwo makurukota ehurumende, makanzuru, mapazi ehurumende nevanhuwo zvavo vane chikwereti chakakurisa kuzesa chave kutadza kuti zesa iwane mari yekutenga mamwe magetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi.
Chokwadi, famba nemisangano tantine timu yanga ichifanwa vanosangana neveEskom kuti titaure nyaya dzekuti tibhadhare. Pazoita chikumbiro chokuti timbomira, mukuziva kuti kwakanga kune maelections manje manje kuna Minister Munyowani, saka kuti timbombomukana amboonaona kuti ministri yakamira sei, kumbozeyawo nyaya yedu. Tozoita kuti maofficials vasangane vagotaurana.
Asi ka pane chikwereti changa chiripo, Zimbabwe ine mari yairi kubhadhara here kana kuti muri kuda kuti mutaurirane mutsvage chimwe chikwereti? Zviri kufamba sei?
Nyaya dzekugadzirwa kwemasimba emagetsi, nyika dzinotyidzana mugariro kuti tenge tichikumbirana tichimbokwereteserana tichitengeserana. Saka pane mari yatofanira kuti tibhadhare, ndozvatoda kuti vanoona kutauriranawo nemamwewo maarrangements ekuti tingarambe tichibatsirana sei.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyangwe chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million, zveshuwa shuwa vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion? Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority, mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana neruzhinjiwo rwevanhu. Saka chikumbiro kuti tese tibhadhare mari dzedu kuti vatambe tine magetsi.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura vari parunare muHarare. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa kuminda yemangoda mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa mangwana kumusha kwake kubwera nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutumbi wava Terence Masendeke, uyo waongororwa nhasi nachiremba akasarudzwa nemhuri yavo, wanga uchifanira kutakurwa nhasi nemapurisa asi izvakona sezvo mafuta anzi ari kunetsa kuwana. Mutauriri wemhuri yemufi uye vari baba mudiki vake vaRichard Masendeke vanoti ongororo yaitwa yaburitsa pachena kuti mwana wavo akapfuurwa nemabara epfuti. VaMasendeke vanotiwo vanga vaudzwa kuti mapurisa achatakura mutumbi wake kuitira kuti unoradzikwa, asi kusvika pari zvino hapana chati chaitika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRei Choto weStudio 7.
Hongu kwazobudirira nhasi kwaitwa kukaburitsa pachena kuti akafa nekupfurwa.
Vari kuti akapfurwa zvakadii paongororo yaburitswa?
Paongororo yakaitwa iri kuratidza kuti akapfurwa vanengati muchirungu at least two times.
Mabaraya angari panhengo ipi chaiye pamwiri payaonekwa nana chiremba vaongorora mutumbi wemwana?
Mabara akaburitswa, rimwe rakaburitswa pagumbo, maviri anonzi akaburitswa pachipfuwa pamoyo.
Saka urongwa hwokuradzikwa kwemutumbi wemwana hwakamira sei?
Urongwa anga achifanira kuti anoradzikwa mangwana, tinoita sere kuti anoradzikwa mangwana, asi hurumende yakamuunza kuno kuparirenyatwa vanga vachipa chikonzero chekuti havachina fuel yekuti adzokere ikoko. Saka semhuri pari zvino hatizive kuti vanoiwana nguvai, asi vamwe vanhu vatodzika kutofanira kutonochera guva racho kumusha.
Vakuudzai kuti vachange vachitakura mutumbi wemwana ndiani chaizvo?
Mapurisa.
vachiti varuda kunouendesa kumusha.
Wanga uchinzi kunofa ne condition yao ya wava hautakodzeri kudzokera uchinopinda zvekare mumochari nekuti waipa wakutongonanga kutonoradzikwa sikei.
Tambotaura na minister kana kuti gurukota rinoona nezvemukati rinova gurukota rinoona nezvemapurisa vari kuti izvo mhuri yekwamasendeke haina kumbofa yakasvika kwavari nechichemo ichi. Mungati tsananguro kuti zvakamira sei?
Munogona kutevedza kumatare mugowana nyaya iriko kumatare yakatopinda ndosaka nhasi kwazokwanisa kuitwa pathology na second doctor wefamily ndosaka zvabudirira nekuti havaigona kungoenda vasina mvumo yekubva kumatare.
Munyaya iri mumatare iyi makaisawo here zita raminista wehome affairs vake nematema?
Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti mumapepa akafailiwa zvirimo zvese vakuru vemapurisa ndo vakanga vachitova imomo semarespondendi inini ndiri applicant.
Hurumende ikakundikana kubatsirai nhasi tikutoona kuti nguva yatopfuura iva masendeke muchatora matanho api?
Tinotarisira kuti havangakundikani nekuti ndipo patatarisira ipapo pa24 days dzose dzapfuura idzi taexhausta kana kuti tapedza zvose zvatanga tiinazvo mukumhanyamhanya kuti ndiitwe zvaungaitwa tikwanise kuradzika. Saka ivo ndivanga vaine responsibility yekungonoudzerera kumanyika lane sezvazvinofanira kuva nekuuya kwavakaita nawo.
Saka mutumbi wemufi uyu uri kunovigirwa kupi chaiko?
Uri kunovigirwa kubwuyera kwanyashanu kwajori.
Mutauriri wemhuri yekwamasendeke uye vari baba mudiki vemufi vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto westudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mutumbi wemufi uchatakurwa rini sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mamwe mapurisa ari kuziva zviri kuitika anoti ichokwadi kuti dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari ndiro ramisa zvinhu zvose. Mapurisa aya anotiwo amirira kunzwawo kubva kuvakuru vavo kuti nyaya iyi yofambiswa sei. Ukuwo gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richaita zvose zvinenge zvanzi nedare zviitwe. Paramende nhasi yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuumba bazi richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill. Veruzhinji vachiti bazi iri rinofanira kupa mikana yakafanana kune vemabhizimisi vemuno nekunze, pamwe nekuti makambani ese ekunze anofanira kupa zvimwe zvikamu zvavo kuzvizvarwa zvemuZimbabwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakapinda mimisangano yange yakarongwa nemakomiti eparamende anoona nezvemabhizimisi nemaindustry pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika mumatunhu akawanda munyika vakati zvakakosha kuti pave nebazi rehurumende reZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA. Asi vanoti bazi iri harifaniri kuve pasi pemakurukota ehurumende vachiti ane uori uye ndiwo anotadzisa vekunze kuzosima mari yavo munyika. Vakatiwo zvakakosha kuti vanoshanda mubazi iri varemekedze vano yakuzosima mari munyika vachiti pari zvino vashandi vazhinji vehurumende nebazi reZimbabwe Investment Center vanobata vemabhizimisi neseri kweruoko zvinoita kuti vapedzisere vaenda kune dzimwe nyika. Vamwe vakapinda mumusangano wemuHarare vaPaddington Japa vesangano reZimbabwe Confederation of Equal Opportunities vanoti ZIDA inofanirawo kupa mukana wakaenzana kune vemabhizimisi vemuno vachiti zviri kuitwa nehurumende zvekuti Zimbabwe is open for business zvinenge zvinokurudzira vekunze chete.
Hakuna zvakadaro kana president wedu tikuti zvakaita ndofunga aiwa apa hazvinyatsofambe zvakanaka, but sokuti isusu tikapa 100% ko isusu semaZimbabweans tichawana chii? Nyika ino ndofunga muri kuona nyika yapera nekumainwa nevari kumaina, mainvestors ari kumaina, vari kusiya mazikomba kwese, havasi kuvhara mazikomba asi wane mari yekuvhara makomba aya. Saka mombe dzedu hadzisina pekufura, ivhu redu riri kuparadzwa pasina pekurima nemamining activities. Saka tiri kuti kwete nyaya 100% haiite.
vajapa japa vanoti makambani anochera zvicherwa zvikurise anobva kuChina ari kuparadza nharaunda dzaanoshandira. Vanogara munharaunda idzi vasina chavanowana. Vanoti nekuda kwaizvozvo panofanira kuva nemubatanidzwa nemakambani aya kuti vanhu vemuno vabatsirikane kubva pazviwanikwa zvemuno.
Tati kuti isusu pane aroda kuya kuzoita mining muZimbabwe, percentage tikuda 51 for foreign investor, then 49 for a local investor. Kana yakadaro yakanaka here?
Muzvina business Philip Chabata vanoti zvakakosha kuti vanhu vemuno vapiwo zvimwe zvikamu zvemakambani ekunze anenge auya kuzoshandira muno kuti vasarambe vari vashandi chete.
Tipewo zvekuti tisarewo nazvo zvekuti tione kuti kana tiri vanhu tiri paarea pedu vanhu vakauya kuzomaina ipapo, tinoziva kuti havakauya kuzotinobvuma kuti vanhu vamaina tiruze ireo takachimboro tiri kurima iva chimaina tichibhenefitawo from chi zvivigwa ipapo, kuti kuti maina anobva auya nesimba rokuti inini ndebva ndashaya chi
vange vachitungamira chimwe chikwata chainzwa pfungwa dzevanhu kumatunhu eManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neHarare vaJoshua Sako vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda munyika vanoshushikana kuti zvinotora nguva kana munhu achida kusima mari sezvo achifamba kumapazi akawanda ehurumende, uye zvichabatsira zvakanyanya kana bhiri rikave mutemo.
Nyaya dzekuti mainvestors chero maforeign investors ngavawanewo zvakafanira nezvinowanikwa nemalocal investors, nyaya dzeownership maresources kutiwo chero mainvestors vachiuya vene veZimbabwe vanofanirwa kunga vachionekwa vainewo zvavanowana kubva pamaresources avo. Tisaona sekuti zvinhu zvinongobuda munyika zvichibenefita dzimwe nyika, asi zvenyaya yekuti nyika yedu ida kufambira mberi, saka mitemo yedu ionekwe ichiita kuti vanhu vachipinda munyika muno vapinde vakasununguka kana vainvestor vazokwanisa kutora mari dzavo.
Vasako vanoti chasara kuti makomiti avo azeye zvakabuda misangano yese, votura gwaro ravo kuparamende negurukota rezvemabhizimisi nemaindastry vamangaliso Ndlovu. VaNdlovu vanotarisirwawo kupinzawo zvimwe zvabva kuvanhu bhiri iri risati rapasiswa neparamende kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Nengo dze Broad Alliance Against Sanctions dzasvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe dzichiratidzira panze pemuzinda weAmerica muHarare, dzichiti dzichabva panzvimbo iyi kana America yabvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varatidziri ava vakatovaka misasa inosanganisira imba yekuzvibatsira nepekugesera. Mumwe wavo vavengesa imba yago, vanoti vakatosiya mabasa emaoko avaita kuti vazoratidza kunyunyuta kwavo. Vaimba yago vanoti kunyange hazvo mazuva awanda vachiratidzira hazvivadzoreri shure, nekuti vane tarisiro yekuti zvirango zveupfumi izvi zvichabviswa chete. Vaimba yago vatiwo kupindura kwedzimwe nyika dzakadai seChina dzichishoropodza zvirango izvi zvinovanyevenutsa mwoyo.
Ya chokwadi tichiri panapa paAmerican Embassy, nhau yedu ndiyo yatirikuendera mberi nayo yekuti isusu masanctions anofanira kubviswa unconditional akaimpozwa neAmerica. Endi tiri kutozvinzwisisa kuti karamba tiri panapa zvese zvichafamba zvakanaka. Tiri kuzviona mafambiro zviri kuita even kumanewspapers kwatinenge tichingoonawo dzimwe nyika dzakaita sana China nana India dziri kupindirawo panhau yekuti no masanctions akaimpozwa paZimbabwe, they are illegal and should be removed and uplifted. It's now high time they should do so.
Amai Rasho Kamangira vanoti ivo vakabva kuMashonaland Central kuzobatana nevamwe. Amai Kamangira vanoti vanofungidzira kuti utungamiriri hwenyika huri kutadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuvhiringidzwa kuri kuitwa upfumi nezvirango.
Tinongoti kuoma kubva kuoma kwakatanga kuita zvino. Masanctions akagara akatitsikirira isusu maZimbabweans. Saka tinotongoti kudhura kwakuita zvinhu, kuderera kwakuita ikonomi yedu, kusagadzikana kwakaita zvinhu muno munyika zvisina kumira zvakanaka, tinongozvibatanidza kuti masanctions atakatemerwa naAmerica. That's why we are here paAmerican Embassy. Takati isusu regai tinogara pamuzinda pavo, vakaona kutambudzika kwatiri kuita, vanokwanisa kunzwa tsitsi kuti daita bviso ma sanctions atakatemera nyika izvi.
Izvi zvatsigirwa namai Rosa Musonza vachitiwo zvirango izvi zviri kutadzisa makambani ari munyika kushanda zvakanaka. Amai Musonza avo vati vanobva kuchitungwiza vatsidza kuti havazobvi pamuzinda weAmerica zvirango zvisina kubviswa.
Chakandisunda kuti ndiwe pano na kuti ne 70 days tiri pano kuoma kweupenyu hwemuzimbabwe. Muzimbabwe maoma hamuna makambanis ari kuvharwa nenhau yemasanctions, mabasa hakuna. Saka chatiita kuti tigare pano 70 days inyaya yekuti titi masanctions ngaabvi.
Panogezerwa nevaratidziri ava pakatosvinga mvura ine tsvina, izvo zvinogona kuva njodzi kuutano hwavo. Mutauriri weAmerica muZimbabwe, amai Stacy Lomba, vanoti ikodzero yevana veZimbabwe yekuungana vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chasvika muNigeria umo chiine mutambo wekuedzana simba nenyika iyi pamberi pemakundano e2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Muraridzi weMawarriors Sunday Chidzambwa akasimbuka nezuro nevatambi gumi nevasere akananga kuEgypt asi achidarika nekuStephen Keshi Stadium kuNigeria. Uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana masimba nema Super Eagles mangwana. Mawarriors achasimuka muNigeria nemuvhuro achienda kuEgypt kure kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika kuEgypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana masimba nechikwata cheTanzania sekutaura kwemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo.
Maassistant nemamwe maplayers anosvika kujoina the full team kuNigeria. Mutswa 9 then vozosimuka kuNigeria mutswa 10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Unoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nemateams anonzi madika akaita kunge isusu radzikira. Zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora including us as Zimbabwe tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko.
Chidzambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Babilas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunetsi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Darikwa, Alec Mdimu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Muongorori wemutambo wenhabvu vachawanda tafire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course asi kunyatsotamba matambiro atichida Nakamba nyangwe yakakona naona coach vake asi I think vari motivated enough. Saka vachatongotamba vari motivated whether vanga vachitamba maclub kwao kana vasingatamba maclub kwao.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda.
Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika cheMawarriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa chedu che live talk na 8 PM tirutarisa kuchikorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko ku studio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvonguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaemasonunangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.